Maonero angu ndekuti tinenge tanyika yakuenda kumawere kwetingati World War 3 ya. Tichitawo I think inyaya yavatambi yekuti vanga vachida kuita chinhu chinoshamisira. Sezvo nyaya yeimpeachment yakaitika vaida kuita chimwe chinhu chinoshamisirei. Vachigadzirira kuitwa futi maelections ari kuuya. Asi ndo chinhu chinenge chichatipinza mawere. Nekuti vanotungamira Iran vacho vaya havasi kumira vachada kurivhenja kwakaita general wavo ende hazvina kumira zvakanaka.
Totarisawo muAfrica tiri kuona kuti vekuKenya vanenge vari kuti ivo vaakutya kuti vanogonawo kupinda mukana wamamupere pakatanga idzo nyaya dzekurwisana idzi. Africa pane chainga atyire here pane kudetsana kuri kuita nzou mbiri uku?
Mukatarisa vanoziva conflict vanoona kupokana kwenyika nemaconflict. Ukaona zviri kuitika paAmerica neIran, Africa ichatobatwa-batwa naizvozvo. Nekuti mukaona zviri kuitika muSomalia, atingati ndo epicenter yeinsurgence or yatoti violent extremism pachirungu. Munoona kuti vanhu vari imomo kune matoxic actors anoita iyo Iran. Anoita naSaudi Arabia neAmerica iri imo imomo. Saka makakatana ari kuitwa kuIran neAmerica aya achava nechekuita muAfrica. Nekuti kwagara kune vanhu vanofonda tinoti materrorist group kana maviolent extremist group vanaiwo Shabab. Mukatarisa toti Swahili Coast, Kenya, Somalia, Tanzania neNorthern part yeMozambique kuri kuputika nenyaya iyoyo yekuti kune vanhu vari kusandurira vanhu. Kutwaiti yatoti violent extremism. Sezve mukazotarisa even kwana Northeast Nigeria ziriko munoona hand yana Iran mozoona maamericans ari ikoko through masevera intervention even ana Saudi Arabia. Saka hapana panozoti hondo yechitatu ikaitika iyi Africa inosara yakamira zvakanaka.